This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechitatu gunyana 16, 2015. Makateerera ku Studio 7 nepfenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nengo dzedare reparamende dzodaidzwa kuzoziya mashoko ava mugabe zvakare mushure mekunge vatura mashoko asiriwo nezuro. MDC yoshora mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda ichiti vari kutyora kodzero dzenhengo dzavo nekuvatyisidzira mudare. African Development Bank inoti handi chokwadi kuti yakakanganwira Zimbabwe zvikwereti. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mudare reparamende nhasi munonzi makandiranwa makobvu nematete pakati penhengo dzeparamende dzeZANU-PF nedzeMDC nenyaya yemashoko asiriwo akaparurwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. VaMugabe vakatura mashoko avakambotaura musi wa25 Nyamavhuvhu paState of the Nation, kwete mashoko ekuvhura dare reparamende. Nhasi mukugadzirisa zvakareshwa navaMugabe izvi, mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vazouya neavati ndiwo chaiwo mapepa aifanirwa kuturwa mudare navaMugabe. Asi panonzi paita kunetsana kunotyisa apo nengo dzedare dzeMDC dzanga dzichiti vanhu vakapa vaMugabe mapepa asiri ivo vanofanirwa kudzingwa basa uye kuti vaMunangagwa vanofanira kukumbira ruregerero. Mumashoko avo aturwa kudare aifanirwa kuverengwa, vaMugabe vanga vachiti panofanira kuwandudzwa mitemo ine chekuita nesarudzo, Electoral Amendment Act, mitemo yekuchuchisa kana kuti National Prosecuting Authority. VaMugabe vanotiwo mitemo yekuvamba mabhizimusi munyika inofanira kuwandudzwa kuti zvive nyore kutanga mabhizimusi uye mitemo ine chekuita nezvezvicherwa. Vanotiwo pachaumbwa bhiri rekuongorora minda yakagoverwa vanhu kana kuti land bill. Pachaziyiwawo nedare mutemo wekukoshesa kodzero dzevatengi kana kuti consumer protection bill. Paramende iri kutarisirwawo kuziya bhiri rekubatanidza vakarwa hondo vaive muusungwa munguva yehondo uye vana Chimbwido navana Mujibha. VaMugabe vari kukurudzirawo nhengo dzedare reparamende kuti dzibatane mukuendesa mberi chirongwa chekuvandudza upfumi cheZim Asset. Mukuseya nezvenyaya yedare reparamende iyi, Studio 7 yabata nhengo yeZANU PF inomirira Buhera South vaJoseph Chinotimba.
Yeah, of course, yeah, but there was a very big error yakaitwa nevashandi. But it's a common error which can be done even pamusha. Pamusha pedi shavu shavu batino sarwa. That common error can again be happened. Ndirikuti zvakakanganisika asi kukanganisika ikoko kunogona kuwanika. Hatingati vanhu vakaita ivo chiti no, mapepa akanga ari pamwe chete blessing. Saka pawakabuda wachimhanya-mhanya wakafunga kutatora iro, ndobva vaunza haruna. But hazvisi raiti zvazvo anyway.
Ko munowirirana here nevamwe vakuti aiwa vanhu vakavhiringidza apa vanofanira kuti vadzingwe basa?
Inini ndiri mutrade union chaiyo akakwana, trade unionist. Hatingoti kana munhu washaisha pamutemo welabor wozvichibva watokanganisa. Munhu kana akanganiswa yese anotongwa, asi anopuhwawo kana asina kumbokanganiswa chimwe chii anopuhwa reprimand. Inini handiwirirani nazvo nokuti munhu iye tikamudzinga basa vana vakwashatambura futi wondojoina vaya vakaburiswa mabasa mavhiki apera nemathiri manzi utsauti chavakawanda pava 30 years. Saka hatidi kuramba tichingodzingana kuti marovha awande munyika.
Ko Ko munotiwo kudii nevamwe veMDC ava vakuti aiwa izvakuratidza kuti vamugabe vakura nekudaro havafaniri kuramba vachitonga.
We MDC ishiri muriro wayo ka. Hapana waanoda kuti atonge. Even inini chinoti pandikanga ndiribona kuti hatimudi anototsvaka chimwe chinhu chokutaura. Saka ungati iwewe tiri kutaura nyaya yekuti munhu akakanganisa kuti akupinda panyaya yamugabe apinda papi chaakakanganisa pamugabe chii. Akangoverengaka mapepa anongouya nemasekitari obva averenga but naivo vakazvizwa vakanga vakutori kutotaura wese zvaaida kuti zvitaurike nezvavakanga vasiya vachitaura futi. Saka haiwa wemudhisi awa ishiri muriro wayo. Ko iye uyu waryiwa 17 times tsangira akaryiwa 17 times asi ari kungoramba achiti zvoda kuramba ndiripo zvoda kuramba ndiripo haachahwina.
Vanga vari nhengo yezano PF inomirira Bwera South muparamende vaJoseph Chinotimba vanga vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo mumiriri wekuwadzana Central mudare reparamende vaNelson Chamisa.
Chokutanga ndechekuti panoitwa gungano rakadaro panounganidzwa mari inoshanda ichibva muhomwe yevashandi venyika inobva muhomwe kana dura renyika. Ichienda kurongwa hwakadaro makaona pachifamba pfuti dzichirira ndege dzichibhururuka nepamusoro peparamende iye mutungamiri wenyika ona amai nevamwe vose vanouya zvinoburitsa mari. Saka kuti mhosho yakadaro kana kuti kutadza kwakadaro kungotorwa muchinyararire tinenge tatadza basa sevasori kana nharirire dzakatumwa kuti dzinge dzichirinda makudo mumunda wenyika tingapedzerwa munda nemakudo tikanyarara. Kunyanya muchitarisa nyaya yekuti tinonzi nhasi kwaitwa speech yaverengwa isiriyo, mangwana kwaitwa speech yaverengwa isiriyo tongozvitora. Chapedzisira taakunzi president vanotaura zvekumakuva pamuchato kana kuti president vanotaura zvemuchato panotambwa bhora. Saka izvozvo izvi tofanira kuti zvigare zvamiswa. Patova nekukumbira regero pave nekupetwa kwemuswe negudo nokuti gudo guru peta muswe kuti vadiko vakutyike. Vakasapeta muswe vadiki tinopenengura kuti pasi pomuswe apa panei.
Munotambira sei zvataurwa nezanu PF kuti hapana chikonzero chekuti vange vachikumbira regerero?
Ndoka zvakonzera kuti nyika isvike pana taisireva nyaya yokuti iwe unenge wakatsika munhu woti aiwa usanditaurira kuti wakanditsika iti gumba renyu riri pamusoro perangu. Hatizvide izvizvi, hatidi zvokudya zvevapfupi nokureba. Nyaya iripo idiki. Kana uchinge watadza hapana chinhu chakakosha uye chinoratidza kuzvininipisa semutungamiri sekuti ndine urombo paunenge watadza, nokuti mhosho dzinowira vanhu, zviwira vanhu. Hakuna munhu akazvarwa achigona zvese, tose tinoita mabhanga tinomhazha patinofamba. Asi kana tichinge takanganisa paita mikaha yatasiya kana kuti paita maburi patinge tarima kana kuti tichinge tichisakura totema chibage, tinofanira kukumbira ruregerero kuvaridzi vemunda.
Mumiriri wekuwadzana Central mudare reparamende vaNelson Chamisa vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vaimbotungamira Misa Zimbabwe Varashwit Mukundu akavabvunza kuti vanoona sei zvakaitwa navamugabe.
Tinobuda panyaya ya President Mugabe yekuverenga matsoko asiriwo muparamende ndechekuti vamunhu mukuru, nekuti dai pfungwa dzavo dzadzichiri pamwe chete vachiri kukwanisa kuita basa ravo sekuziva kwatavaita nechekare, dai vakakurumidza kuzvibata kuti bepa randapiwa here mashoko andiri kutaura aya mashoko andakabva kutaura masvondo apfuura. Saka zvazvinoreva ndezvekuti vamunhu hakungosundwa kuita basa, asi ivo vasisina simba uyezve pfungwa dzavo dzisiri pamwe chete kuti vakwanise kuziva kuti chii chiri kunyatsoitika. Nyaya iyi yakanyanya kushatira pakuti zvino taane mutungamiriri wenyika asingakwanise kuziva chaiwo kana mapepa ake ari kushanda nawo kuti akamira sei. Kuzoti zviri kuitika munyaya dzezveupfumi hwenyika zviri kuzoitika mukutambudzika kuri kuita vanhu vangazozvigadzirise sei ivo vachitadza kubata chinhu chidiki chavanobva vange vachiziva nemusoro.
Munotiwo kudii nezvaitwa nenhengo dzezanu PF mudare reparamende zvekuti dziri kuti idzo hadzione paine chikonzero chekukumbira ruregerero kunyika kana kudare iri nezvakaitika?
Bato rezanu PF nevamiriri veparamende vezanu PF vari muparamende havana simba pamusoro pechavangaite, nekuti bato rezanu PF ibato ravamugabe, ibato romaoko avo. Saka ukapikisana kana kutaura dzimwe pfungwa tinongarira zvakaitika goratera nezviri kuitika mukati nebato rezanupf ana mai mujuru nevamwe vanaumunakamutasa namuliswa nevamwe vese vakanga vaine dzimwewo pfungwa dzekuti bato ringaite sei vese vakatandaniswa saka hakuna mutungamiriri wezanupf anozvifungira vese vanotongoti zvataurwa navamugabe kana zvavafunga ndo zvavanoteedzera saka hapana imwe pfungwa yatingatarisire kubva kwavari pamusoro penyaya iyoyi asi kuti vachangoramba vachitsigira zvaitika uyezve kukanganisa kune kwaita vamugabe saka izvi zvinotaridza kuti havasi vatungamiriri vanozvifungira kana vatungamiriri vari kutarisa zvakanakira nyika kana vanhu asi vatungamiriri vari kungosundwa nekuti varamba vachiombera nekupfugama pambi nekunamata vamugabe
vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vakambotungamira misa zimbabwe varashwiti mukundu vange vari parunhare muharare nablessing zulu westudio 7 sangano rinorwira kodzero dzevatapi venhau remisa nhasi rashora mashoko emutungamiri wenyika varobert mugabe ekuvhundutsira vatori venhau richiti kana vakaramba vachinyora nyaya dzisingafadzi bato ravo rezanupf vasazochema kana hurumende yava kutora matanho akasimba vamugabe vakataura mashoko aya nezuro manheru kumabiko avakaitirwa nebazi rinoona nezvekutongwa kwematunhu vachishora vatapi venhau vachiti havana kunyora zvakanaka nyaya yekuda kuumba bato kwaamai Joyce Mujuru. Misa inoti iri kutsutsumwa zvikuru uye inoti kana vamugabe vasina kufarira manyorerwo akaitwa nyaya iyi vanofanirwa kutora matanho ari pamutemo kwete kuvhundutsira vatori venhau. Mutungamiri mukomo westudio 7 abata mukuru wemisa vanhlanhlangwenya.
Isu tiri kutsutsumwa nezvataurwa nemutungamiri wezimbabwe vacomrade Robert Mugabe apo pavati hurumende inogona kutora matanho akasimba apo vatapi venhau pavanonyora zvavasingabvumirani nazvo. Isu izvi hazvina kutifadza nekuti bumbiro remutemo idzva rinopa kodzero kuvatapi venhau kuti vashande vakasununguka uye vasiri kushungurudzwa. Izvi zvatishamisa nekuti hatatingafungiri mashoko akadai anogona kubuda kune mutungamiri wehurumende nemutungamiri wezimbabwe apo takatarisana nekuti hurumende ichifanirwa kuti ichitevedzera zvakatarwa nebumbiro remutemo nyowani.
Pane matanho amuchatora here vangwenya kutaurirana nehofisi yavamugabe nezvenyaya?
Isu tagara tichitaudzana nehurumende kuti vanofanira kukuchesa basa revatapi venhau. Vanofanira kutora matanho ese akakodzera kuti vaone kuti vatapi venhau vanoshanda vakasununguka uye vanonyora zvese zvavari kuona zvinofanirwa kunyorwa. Hati encourage hurumende kuti iti iyo nekuti ine simba wainogona kushandisa masimba kudzivirira kushanda kwevatapi venhau. Tinogara tichizvitaura uyezve ticharamba tichizvitaura patinosangana navo.
Vanga vari vanhlanhlangwenya vanhu vemukuru wesangano remisa Zimbabwe vanga vachitaura vari parunhare namutungamiri mukomo westudio 7 vari muHarare. Vakambove gurukota rezvekuburitswa kwemashoko uye variwo nhengo yepolitibiro mubato rezanupf Vasikanyiso Ndlovu ava vakashaya mubulawayo waitwa gamba renyika. Vandlovu vanonzi vachavigwa nemusi wemugovera kumarinda eHeroes Acre muHarare. Nhengo yezanupf vaJoshua Malinga ndo vatora mashoko aya kumhuri yekwandlovu kubulawayo. Muri yachiedza Brown mwanasikana wevaimbi vakashaya Andy Brown naChioniso Maraire yaparura urongwa hwekuti vanhu vanoda kubvisa mari yechema vaita izvi paInternet. Homwe iyi inonzi Chi Memorial Fund uye vanoda kubatsira nemari vanoenda pa www.gofundme.com/smilelikechi.chiedza. Chiedza akazvisungirira nemusi wemugovera kuTexas muno muAmerica. Muvhimi ane mukurumbira vaTheodore Bronkhorst avo vakanga vari munhau mazuva mashoma apfuura nenyaya yekurayiwa kweshumba yaive nemukurumbira yainzi Cecil vadzoka zvakare kumatare vachitongwa neimwe nyaya itsva yekuwanikwa vaine zvakabva pamhuka zvisingabvumidzwi. Gweta ravaBronkhorst Advocate Perpetual Dube vaudza Studio 7 kuti vaBronkhorst avo vakasungwa nemuvhuro vamiswa mudare nhasi muulawayo vakabvisiswa mari yechibatiso inoita madhora zana. Advocate Dube vati vaBronkhorst vakasungwa vachipomerwa mhosva yekufambisa mhuka dzerudzi rwemharapara dziri pakati pemakumi maviri nenomwe nemakumi maviri nepfumbamwe zvisiri pamutemo, asi mapurisa azosendeka mhosva iyi parutivi munguva yavanga voda kupinda mudare nekuti vanga vasina umbo hwakakwana hwekuvaroverera nahwo. Asi Advocate Dube vanoti vaBronkhorst vazopomerwa mhosva yekufambisa zvisiri pamutemo zvigadzirwa zvinobva pamhuka, asi mapurisa haana kudoma mhuka dzacho uye kuti zvingani. VaBronkhorst vakasungwa nemuvhuro muBulawayo. Mutauriri wemapurisa amai Charity Charamba vakaudza vatori venhau kuti vakanga vasungwa nemhosva yekufambisa mhuka dzesango vasina mvumo. Vari kutarisirwa kudzokera kudare musi wa24 mwedzi uno nenyaya iyi. Vamwe vavanonzi vakaparanawo mhosva iyi vatatu vanove zvizvarwa zvekusouth Africa vakatomiswa pamberi pedare mushure mekusungwa nechishanu chapfuura kuBait Bridge vachiedza kuyambutsa mharapara idzi nepanzvimbo isingabvumidzwi. Panyaya yekurayiwa kwaCecil, vaBronkhorst vakabvisiswa zvakare mari yechibatiso uye vanotarisirwa kudzokera mudare mukupera kwemwedzi uno.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pope Francis vari kutarisirwa kushanyira America kekutanga svondo rinouya vachishanyira Washington DC neFiladelphia. Pope vari kutarisirwawo kutaura mudare reCongress. Vanhu gumi nevashanu pamugano wemaguta eUtah neArizona munzvimbo inonzi Hilldale vakafa mushure memafashamo emvura akaitika munzvimbo iyi. Vanhu ava vakashaya mushure mekunge motokari mbiri dzaeridzwa nemvura. Mazana nemazana evapoteri ari kutiza hondo kuSyria uye anonzi aenda kuCroatia nhasi mushure mekunge Hungary yavhara bhodha rayo. Vanhu ava vari kuda kunopotera kunyika dzakaita seGermany dziri musangano reEuropean Union. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuCanada, Katy Smith, uyo anozivikanwa padandemutande reFacebook sazviri kufaya naKeda, anoti ari kushandisa peji rake kubatanidza vanhu vari munyika nekunze kwenyika zuva nezuva. Keda anoti akatanga peji iri asina ruzivo rwekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvemarudzi akasiyana-siyana zviri kunzvimbo dzakasiyana-siyana pasi rose zvichafarira kuyanana panzvimbo imwe sezvava kuita pari zvino. Keda ane zvizvarwa zveZimbabwe zviri papeji rake zvinodarika 43,000. Anoti ari kushandisawo peji rake kubatsira vanoshaya uye vamwe vakatowana rudo ipapo, izvo zviri kufadza vazhinji. Ngatinzwei hurukuro yakaitwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 naKeda.
Takaita video yangu pa imwe page rinonzi chinjiri kufaya. Rikazoita viral video yangu. Then yakazoenda viral pa WhatsApp. Then vanhu vakawanda vanondiziwa, you see, that have traveled worldwide. Saka they started asking me kuti keda roha dzimwe ma video sha urutisekesa. After grabs 10 tinde stress, but tikaona ma video aku chenta fara. Saka that's what drove me kuti ndiite ma videos and make my own page. Chikonekta vanhu vekuzimbabwe.
Parizvino ungati we une vanhu vangani vari kukuteera pa page rako iri?
Likes about 43,000 vanhu vari kutevera page yacho.
Uri kutarisira kuti ucharamba here uchiita basa rauri kuita iri? Uye uri kuona richibatsira sei zvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika?
Page racho rinobatsira nekuti vanhu vari talented, they are becoming successful off this page because vari kuonekwa nemanumber.
Iwe wakazowana zitairo rekuti Keda sei, tinoona kuti wati unonzi Keda Smith, rakabva kupi?
Rakabva kuPrize. Ndaimboenda kuPrize ndiri mwana mudiki, saka all the guys there, the African guys, used to call me Keda, Keda, Keda because it's a slang word from Karat, but inini I was okay with it. Some people they are not.
Wakazvikwanisa sei kubatanidza vanhu vese, varungu, makaradi, vanhu vatema ipapo?
Because ndozvandaitaura papage kuti we are all one panapa. There's no such thing as mkarad, munhu mtema, as munhu mvet. If we are Zimbabwean, we are Zimbabwean, we are all one. Why is it? Like I used to make videos like that and then people started slowly getting comfortable. Wachibuda mshell zavo. Even some varungu, why gadra my video neshona papage? Even my Indians, even makarad, now they are starting to do my videos neshona. They are speaking shona freely. It's all good now. I like what's happening.
Takaona vamwewo vakasangana ipapo papage pako vakutotaura vakudanana nezvimwe zvakadaro. Ungati iwe zviri kubatsira here kuti vamwe vanenge vari kune dzimwe nyika vasanganewo, vangave madzimai kana varume, vozotauriranawo vachionawo zvichizobuda zvakanaka mune ramangwana?
Yeah, zviri kutobatsira because people are finding love chichichi.
Ndevapi vaungataura iwe vanyatsowirirana ipapo papage pako apa zviri kuvafaira?
Misa, Summer Rose, there's quite a few, you know. Vamwe wacho havana kutomboita mavideo, vakasangana pamacomments and then they send they're only wachiti, hey Keda, we found love on your page. Thank you very much.
Saka mune ramangwana ndofunga munofanira kutoratidza kuti vakadanana ndevapi ipapa tione kuti zviri kufamba sei.
Yeah, maybe ndichaita a collab my video evanhu vakadanana papage, then I'll put it on out on the page.
Unoonazve papage yako apa unoti iwe unobatsira vamwe vanhu uyezve pane zvirongwa zvamakaita kuti mubatsire vamwe vanotambura, tiudzione zvechirongwa ichocho.
Papage iyi pane vanhu vanonditumira mamessage kuti Keda, please, we need help, we are in a situation. And then to help that situation, what we do is like a dance challenge and then we put a GoFundMe link kuti vanhu vabatsire nema donation. So one of the ladies who had cancer, we raised I think like £17,000 for, and she's actually akaita surgery yake and she's actually in healing process now, and we've helped quite a few other people, but that was the highest we've made.
Asika Keda, tinotarisa kuti muno mudiaspora zvinhu zvinotooma. Iwo unoita sei kuti urambe uchiencourage vanhu kuti vakwanise kunge vachipowo vanhu sekutaura kwawaita makakwanisa kutsvaga mari inosvika 17,000. Zvii zvaunenge uchiita kuti unyatsokuva encourage?
Tinongoita video yacho asking for the help and then those can afford. Don't go to anything helps, you know. Then out of 43,000 people, if everyone puts $1 chete, it's $43,000. Saka it's not too much, you know.
Tinoona zve wakamboenda iwe kuZimbabwe ukanopa Comrade Chinos suitu. Vakazwa sei Minister Chinos? Ucharamba uchida here?
Exactly. Ndobasa rangu ka.
Aiwa, kuti tichipeta hedu chirongwa chedu chititsananguro kuti zvii zvaukarongera vamwe muna ramangwana ipo papeji rako apa. Semunhu ari mudiaspora, zvii zvauri kutarisira mangwana?
Basically, we are trying to get this quite a proper TV channel with a few sponsors and you know now our Zimbabwean platform where we can do anything, show our talents and to be able to give back. That's the main thing.
Avanga vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kunze kwenyika vaKate Smith avanozivikanwa saKeda vachitaura vari parunare kuCanada naMavelous Muhlanganya wewe Studio 7. MDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai nhasi yanyorera mutauriri weparamende vaJacob Mudenda tsamba ichigunununa nemabatirwa ainoti akaitwa nyaya yekutyisidzirwa nerufu kwakaitwa nengo dzayo pakuvhurwa kweparamende nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nezuro. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutauriri we MDCT vaObed Gutu vaudza vatori venhau kuti bato ravo harisi kufara nekutyisidzirwa nerufu kwakaitwa nhengo dzebato ravo nezuro pakuvhurwa zviri pamutemo kwakaitwa chikamu chechitatu cheparamende yechisere kwakaitwa nemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe avo vakaverenga mashoko avakamboverenga masvondo matatu adarika pavaitaura nemamiriro akaita zvinhu munyika kana kuti State of the Nation Address. Nengo dze MDCT nomwe dzeparamende dzinonzi dzakawana mashoko ekutyisidzirwa nerufu kubva kunhamba isiri kuzivikanwa kuti ndeyani uye mashoko aya aiti nengo dze MDCT dzaizopinda muna taisireva kana dai dzakasveriredza vamugabe nezuro. Vagutu vati bato ravo ranyorera mutauriri weparamende vaJacob Mudenda richiratidza kusafara nemabatiro avakaita nyaya iyi nezuro pavakati nhengo dzeparamende dzeMDCT idzi dziende kunomhangara nyaya iyi kumapurisa.
Nyaya tingangoti yamhangarwa nokuti Speaker of Parliament sandiye mukuru welegislature muZimbabwe ndiye angadei akatomhanya nenyaya kumapurisa. Zvinotanzwa kuti akati kune mamembers endai munoripota moga uku tototi kutokoniwa kuresva nokuti munhu angafanirwa kunoripota ndivo speaker nokuti ndivo mukuru ndivo mupatintambo weparliament saka ndo basa ravo rokuti vanoripota. Saka tichaongorora kana vasina kunoripota isu tichatora matano wokuti nyaya yaripotiwa.
Vagutu vati nhengo dzeparamende dzakatambira mashoko ekutyisidzirwa aya dzava kugara dzichityira upenyu hwadzo nokudaro vati vamudhenda vanofanira kutora matanho akasimba semutauriri weparamende. Zvichakadai anotungamira chikwata chenhengo dzeMDCT dziri muparamende kana kuti Chief Whip vaInnocent Gonese vakumbira muparamende kuti paumbwe komiti yeparamende inoferefeta nyaya iyi asi vamudhenda vati nyaya iyi izeyewe nekomiti yeparamende yeStanding Rules and Orders Committee nyangwe zvazvo nezuro vakanga vati nhengo dzeparamende dzakatyisidzirwa dziende kunomhangara kumapurisa asi mutauriri wemapurisa amai cheri richaramba vati semapurisa havasati vatambira nyaya iyi. Umwe mugari wemuHarare vaThomas Maduku vanoti kugara muZimbabwe kwava kutyisa kana nenhengo dzeparamende dzichityisidzirwa kudai.
Kuona kwangu inini zvinoreva izvo kuti hapana munhu atingati ari safe muZimbabwe nekuti maMPs havanhu vanotozikanwa kuti ava ndivagonesa ava ndivashamisa ava ndivamutseyami vakuti munhu sanovaziva saka vanhu vakaita sevava vakachisidzirwa itovati isusu mari ordinary isusu ka hatisi safe.
Zvichakadai nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vamalvin mukudu vanoti kutyisidzirwa kwakaitwa nhengo dzeparamende idzi kunoratidza kuti hurumende haisi kukoshesa zvido zveveruzhinji. Nhengo dzeMDCT dzakasveriredza vamugabe masvondo matatu apfuura mushure mekunge vamugabe vaudza paramende kuti upfumi hwenyika huri kusimukira kunyange hazvo vakawanda vachiti vari kunhonga svosve nemuromo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa nasi makwikwi eCastle Lager Premier Soccer League. Dynamos 5, Wawa 1, FC Platinum 3, Haumine 0, Chicken Inn 2, Triangle 1, Capes United 1, Wange 0, Chapungu 2, Cholocho 1, Kotwo ZPC Kariba 2, Harare City 0. Munhau dzecricket, chikwata checricket cheIreland chazivisa kuti chichatamba neZimbabwe mwedzi unouya mumitambo mitatu yema One Day International. Zimbabwe ichatambawo nePakistan. Musakangana kuti muchirongwa chedu chelive talk tichange tichitarisa nyaya yekuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaverenga mashoko asiri iwo uye kutyisidzirwa kwenhengo dzeparamende dzeMDC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Nhengo dzedare reparamende dzodaidzwa kuzoziva mashoko avamugabe zvakare mushure mekunge vatura mashoko asiri iwo muparamende nezuro. Bato reMDCT rinoshora mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda richiti vari kutyora kodzero dzenhengo dzavo nekuvatyisidzira mudare. African Development Bank inoti handi chokwadi kuti yakakanganwira Zimbabwe zvikwereti zvayo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange munesu zvakare mangwana. Anokuonekai, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndekusiyai mina, Chris Gande naMavelous Muhlanganya uye.